vasungwa ava vanoti Arnold Kamudyariwa uyo anozivikanwa nezita rekuti DJ Fantan muridzi wekambani inotsikisa mimhanzi yeChill Sport Records vatafadzwa kadzimwe avo vanozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Levels pamwe navatinashe chana chimwe avo vanozivikanwa zvikuru mune zvemimhanzi nezita rekuti Dama vawanikwa vaine mhosva yekutyora mirau yeCovid-19 pamwe nemutemo wePublic Health Act pakutongwa kwenyaya iyi vatatu ava vakabvuma mhosva yavaipomerwa vachiti vakanga vakaronga vanhu vavairidzira kuti vasadarike makumi mashanu sezvinotaurwa nemirau yeCovid-19 asi vanhu vakazenge vave kungouya vachiona vachiridza mimhanzi mutongi wedare amai vongai muchuchiti guriro vati vatatu ava vagare mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekusendeka parutivi mimwe mwedzi mitanhatu vati vaona zvakakodzera kuti vasungwa ava vagare mujeri sezvo vati kuvati vabhadhariswe faindi kana kushandira mahara kwechinguva kunozivikanwa nekuti community service kuchidzikisira mhosva yavakapara vati chirwere cheCovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose nokudaro anotyora mitemo inobata chirwere ichi anofanirwa kurangwa zvakasimba mutongi wedare ati zvakaitwa nevasungwa ava zvakapinza veruzhinji munjodzi yekubatira chirwere cheCovid-19 rimwe remagweta evasungwa ava vatafadzwa hungwe vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare asi vati havana kufara nemutongo uyu
tashamisika tese but kundo zvinoitika mudare hazvizivikanwe kuti zvinobuda sei asi mabudira zvaita tichaende kune dare riri mberi tinoti vanoona maonero akasiyana here panyaya yemutongo wapiwa nhasi
vahungwe vatiwo vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachiti kunyange hazvo mukuru wevatongi munyika akati nyaya dzichange dzichinzwikwa nematare munguva ino yekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere checovid-19 dziri nyaya dzinenge dziri dzinokodzera kunzwikwa zvechimbi chimbi pamwe nedzavo vanenge vachida kutongwa vachibva kudzimba dzavo vachatora matanho ekuti nyaya iyi inzwikwe
taenda nokunotrai kunisa mapepa edu kana tikaona zvaramba tozotora manhanho anoita kuti mapepa atambire nekuti nyaya dzevanhu vanenge vari mujere nyaya dziri agent constitution yedu inotaura kuti anything to do with liberty is agent satotangira ipapo
veruzhinji vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi varambidzwa kupinda mumatare senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende kuti vanhu vasaungane senzira yekuedza kuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere checovid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.